Front Africa.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro chikumi 29 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe vave mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe 567.
Opposition yeZimbabwe panzvimbo yekuramba ichihwina maseats muparliament kana kuti kuhwinawo presidency vaita malosses akawandisa. Saka bato rikaramba richiratidza kuti riri kukundwa. Vanhu vanotanga kunetsekana kuramba vachisapota bato iroro nekuti panenge pasina kuhwina kuri kuitika.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinokurudzira kuti bato reMDC ribatane kana vachida kukunda ZANU-PF.
Ndinobvuma kuti Botswana inyika inotarisa nekugamuchira urongwa hunoremekedza kodzero dzevanhu. Saka chikumbiro ichi chichanzwikwa necabinet kuti vapotori ava vapiwe ugari hweBotswana.
Botswana iri kudzeya nyaya yokupa ugari hweBotswana kuvapoteri vakabva kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe 567 vabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu vatanhatu vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vachiri vatanhatu, asi uwandu hwevanhu vapora hwakwirawo kusvika pazana nemakumi mana nevaviri 142. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nechimwe 371,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mana nemakumi masere nevana 9,484. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere 178,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nemashanu 125,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mashanu. Panguva iyo paine kurwisana mukati mebato rinopikisa reMDC, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti bato rinopikisa iri harikwanisi kukunda bato riri kutonga reZANU-PF kana vasina kubatana. Pane kusawirirana kukuru mubato reMDC, izvo zvasvika pakuona rimwe bazi rebato iri richidzinga vamiriri verimwe bazi kubva mudare reparamende. Kusawirirana uku kuchiri kuenderera mberi. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipotendere vanoyambira kuti kana pasina kubatana bato rinopikisa iri harikwanisi kukunda ZANU-PF. Dr. Dendere vanoti MDC inofanirwa kubatana uye tanga kupinda mumaruwa ichizivisa vanhu zvinangwa zvayo.
Tichava ne opposition political recovery iri kuti pachava ne kudzoka kweopposition. Tinongoti hongu. Zviri kuitika kuMDC hazvisi zvitsva muZimbabwe kana kune dzimwe nyika. Kupolitical science tinoti panofanirwa kuva neyatinoti realignment.
Mungatsanangura here mashoko enyu aya?
Kana pachinge paitika chinhu chikuru mubato sekufa kwavatsvangirai nemaelections a2018, tinotarisira kuti panogova kuna kuva neshifting within the political parties. Vamwewo vanenge vava kuti kuda pati yanyanyisa kuruza, saka takutsvaga maopportunities matsva. Vamwewo vanenge vava kuda zvigaro zvepamusoro. Ndizvo zvatiri kuona zviri kuitika muopposition yeZimbabwe. Asi maZimbabwens ndinonzwisa kuti vanhu vanenge vachibvunza kuti saka opposition zvainongoramba ichirakidzika kuti vari kutambudzika nekubatana, zvine future here?
Munoona musiyano upi pakati pebato iri rinopikisa muchienzanisa nemamwe mapato anopikisa ekune dzimwe nyika muAfrica?
Dambudziko raita opposition yeZimbabwe kusiyana nezvakaitika kunana Zambia, Kenya, nezvataona kuMalawi recently, ndeyekuti opposition yeZimbabwe panzvimbo yekuramba ichihwina maseats muparliament kana kuti kuhwinawo presidency, vaita malosses akawandisa. Saka bato rikaramba richiratidza kuti riri kukundwa, vanhu vanotanga kunetsekana kuramba vachisapota bato iroro nekuti panenge pasina kuhwina kuri kuitika. Saka ndiro rimwe dambudziko rasangana neopposition yeZimbabwe.
Ko ivo vatsigiri vebato rinopikisa iri munovaona sei? Vanogona kubatsira here uye nenzira ipi?
Vanosapota MDC tiri kuona kuti havasi kudzokera shure kuburikidza nemamembership payments akaitika pavakaita online system yavo. Asiwo MDC ichiri kutambudzika kutatarika tingati nekumobhilaiza vanhu vari mudiaspora pamwe chete nevari kumaruwa. Vari kumaruwa tinonzwisisa kuti MDC yaiti ZANU-PF inovaomesera, asi zvinhu zvasisandukei.
Imimi sokuona kwamunoita, mungakurudzira sei vakuru vemapato ari kupikisa aya?
Kuda vakaisa maresources zvichibva kumari dzavari kuwana mazuva ano. Vakaisa maresources kumobhilaiza vanhu vari kumaruwa, voisa maresources kumobhilaiza vanhu vari kudiaspora. Kana tichiti kumobhilaiza vanhu kudiaspora, tikureva kuti kuita marali iko zvino vanokwanisa kuita marali ari social distanced online. Vanokwanisa kuva ne diaspora policy iri active atisataona izvozvo. Tinoona vachiita mobilization kuvanhu vari mumadhorobha kuZimbabwe, asi hatisi kuona active mobilization, hatisi kuona policy dzichitaurwa dzinoenderana nezvinodiwa nevanhu vari kumaruwa. Vanogona kunge vane mapolisi avakanyora pasi, asi mapolisi iwayo haasi kutaurwa kana kuti haasi kushedzerwa zvine mutsimba zvokuti vanhu tinganzwe. Kuti munhu akabvunzwa kunzi polisi yeMDC kumaruwa yakamira sei, haafani kuenda kunotsvaga chekuverenga, anofanira kunge achingoiziya nemusoro. Munhu akabvunzwa kunzi polisi yeMDC padiaspora yakamira sei, munhu haafani kutsvaga kunoverenga, inofanira kunge ingori mumusoro nekuti vanenge vaishambadzira zvakasimba.
Bato rinobikisa iri ringakwanisa sei kukunda ZANU-PF?
Opposition kuti haikwanise kukunda ZANU-PF kana vasina kubatana, icho ndicho chokwadi chaicho chavasingakwanisi kutiza. Kana vasina kubatana vacharamba vachidyiwa neZANU-PF, saka zviri kwavari kudisaida kuti vanachamisa vakutoenderera mberi nebato itsva here, votita akuignora vanakupe zvachose. In which case vanakupe vanogona kuzoita a third party or a second party, kana chivo vanachamisa vanoita a second or a third party. Zvichiratidza kuti havasisina friction mupati imwe chete. Saka vanonida either kuita a clean break kana kuti kubatana sebato rimwe chete.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College mudunhu reMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipotendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Botswana inotarisirwa kupa zvizvarwa zveZimbabwe mazana matatu izvo zviri muhupoteri pamuzinda weDuki Refugee Camp kodzero sedze zvizvarwa zvenyika iyi kana kuti citizenship. Shingirai Madondo anotipanya ya iyi.
Izvi zvinotevera kurudziro yakaitwa nesangano rekodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR kurumende yeBotswana. Gurukota rinona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakakiso musi vanoti Botswana inotarisirwa kuzoya kuridziro United Nations iyi mudare remakurukota chero nguva.
I believe that Botswana
ndinobvuma kuti Botswana inyika inotarisa nekugamuchira urongwa hunoremekedza kodzero dzevanhu. Saka chikumbiro ichi chichanzwikwa necabinet kuti vapoteri ava vapiwe ugari weBotswana.
Vanhu vari muupoteri ava vanoti inhengo dzeMDC dzakapotera muBotswana muna 2008 mushure mekuti zamhirizhonga muZimbabwe yakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa mushure mekunge varopati mugabe veZANUPF wakundwa navamogeni tsvangirai veMDC. UNHCR inoti yakatora danho iri mushure mekunge yaona kuti kushungurudzwa kwevanopikisa kuri kuenderera mberi muZimbabwe pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mukokeri wesangano reUNHCR muBotswana vaArvind Gupta vanoti ichokwadi kuti sangano ravo rakakurudzira kuti vapoteri vanobva kuZimbabwe vapiwe kodzero dzakafanana nezvezvizvarwa zveBotswana.
United Nations High Commissioner for Refugees yakaisa chikumbiro kuhurumende kuti igadzirise kupiwa kwevapoteri vanobva kuZimbabwe ugari hweBotswana. Izvo zvichaita kuti vakwanise kuzvishandira nekuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro zvisiri kuitwa nehurumende yeBotswana.
Chiitiko ichi chaunza mufaro mukuru kumumwe wevapoteri ava varaini ngwenya avanoti chokwadi chakatarwa naana sorojena varare muhapwa dzemakomo apo vakati sango rinopa vaneta.
Kwishini acho vaona inoikamuchira kozi takagara makore mawa akawanda va so the problem inenge iripo nekuti even back home there takaluza ichannel vakona lose a lot of things vakona.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri vaStanford Zulu vanoti zvinofadza kuti UNHCR yakazviona kuti mamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe asati ashanduka kuva nani.
Hai mina kona kwamanje zvirewalesisati vanakupotera manga
ichi chirongwa chatinogamuchira nemaoko maviri nokuti bato riri kutonga ndiro rimwe chetero ratakatiza saka tinenge tabatsirika zvachose.
Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari mudzidzisi paGaborone University College of Law and Professional Studies vachaosi kungwengwe vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzeMDC muZimbabwe ndiko kwaita kuti zvinakire vapoteri ava
vari kutonga muZimbabwe vachida kuzama vaa the opposition nezvakazoitwa zvekuti kupinda yakanhumbiya mutungamiri weMDC zvose izvo zvikaunganidzwa kutaura kuti hatonga pasina hope pamwe ndokutotanga kwazvo zvimwe zviri wese zviri kutouya zvatanga kuitika crackdown on the opposition kudai so pamwe something worse might be coming soon.
United Nations yakanyorera Zimbabwe ichikurudzira kuti hurumende ibvise musungwa madzimai matatu eMDC anoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, ikatiwo nyadza vari kupomerwa dziraswe uye kuti mapurisa aferefete nechimbi chimbi kutochwa, kupambwa nekubatwa chibharo kunonzi kwakaitwa madzimai matatu aya. Asi Zimbabwe haina kuita zvayakakurudzirwa neUnited Nations asi kuti yakabva yapomera vatatu ava imwe mhosva yekunyeba ndokuvakanda mujere remadzimai echikurubi female remand prison kwamasvondo maviri. Madzimai aya akazopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nechishanu chapfuura kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekutora mhiko yeutungamiri wakaitwa nemusi wesvondo nemutungamiri mutsva weMalawi vaLazarus Chakwera. Chronicle rinoti chipatara chempilo chaisa varwere vane manyoka kure nevamwe varwere vane zvirwere zvakasiyana siyana kuchipasave nokutapurirana kwemanyoka ayo auraya vanhu gumi nevaviri kubva mwedzi wapfuura. NewZimbabwe.com inoti vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri avo vari muupoteri kuSouth Africa vari kugunun'una zvakanyanya pamusoro pekutorerwa upfumi hwavo kunoda kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Radio atereri ve studio 7 tinokutenda zvikuru wana mukoma blessing nana mukoma tanonoka wandi nebasa gurura munobata ini ndine fishikana zvikuru nezvinoitika munyika ino yedu yeZimbabwe. President wedu waiti tisimuke nehuwandu hwedu tiratidzire kuti iko pane apfurwa muAmerica. Asi nhasi uno umedu munyika muChina akwanisa kugare apfuura muZimbabwe. Tiri kuona hapana kana action iri kuratidzwa kunzi dai tagona kuratidzira kuti vachaina honai mabasa ari kubatwa nevamwe venyu vagare vatinawo kunyika kuZimbabwe. But unongoona purezidendi wakangoti izi zorevei izvo zvinhu zvinongondiyika mumwoyo.
Muri seiko pastudio 7 ndoda kutaura ndichiti masoja mhaka yekuti masoja anongoshandiswa pazvinhu zvese zvakadhakwa vachishungurudza vanhu kuita sei kurova kupfuura vanhu yeti hapana chinodzoka kwavari. They cannot defend themselves, their own rights. But there is no way yekuti nyika ingadefendiwa inganzi ine defense forces ine vanhu vasingakwanisi kudefenda marights their right yekuti vange vachitambira mari yakafanira. But look at what has been happening for all these years. Vakambotambira mabhira cheka asingabatsiri iko zvino vari kutambiswawo mabhondi nesu vamwe asingabatsiri. Saka Zimbabwe chai chaiyo kuti inake ichanetsa because ine vanhu vasingarizini vasingafungi vari pafront pesituation yedu. Vanhu vekuti isusu patinosimuka tichiti takuda kuratidzira vanoti idai munovarova. Asi pakudoka kwezuva tiri kupinda mushopu imwe chete ine zvinhu zvinodhura ine zvinhu zvisingatengeki tichienda tese mukwi yebhazi rekwaZupco. Asi ukatarisa iyewo musoja wachona anoda kukwira mubhazi rimwe chete reirororo haana kana laisensi yekuti ambofunga kuti dei ndatenga mota.
Makadini vashamarari vestudio 7 ndinoda kukutendai zvikuru nebasa guru ramuri kuita rekutaura zvinhu zvechokwadi. Inini ndinoitwa vadhobhadhobha ndinogara muno muZimbabwe asi ndiri kufara zvikuru nekutaura kwakaita purezidendi Chamisa vachitaura kuti kutungamirwa kana kuti vanhu ndivo vane yese kwete building. Avo vanatokozani kupe varegei vaite zvavo zvekuda building ngavasare nayo. Asi isusu vanhu tisu tine yese tiri kunyatsokuzviziva vakapfurirwa kana kuti vari kunyengerwa neZANU-PF asi isusu hativhi pana purezidendi Chamisa.
Makadii vashamarire studio 7 kuno tinofara zvishoma tirimo muno muZimbabwe. So far zvinhu zvakaoma ende zvokutoita wese. Nyika yedu hatingati yakaremerwa asi kuti iri kuremerwa nevanoitungamirira. Zvavakutoda nyasha dzamwari kuti zvinhu hurumende iripo iyi watipe nzira yekuti tigone kuibvisa uye tibudirire kuibvisa nekutanzwa nenhamo. Takataisa mapurize ezvinhu zvinenge zvichingokwira all the time. Zvimari zvavo zvavakatipa izvi zviri kurambwa hazvichashandi ende haisi mari haishandi. So tinoti hurumende iripo iyi Zimbabwe ka ngativhurei maziso nekutanzwa nenhamo. Vari kutishungurudza zuva nezuva, vari kutora mitemo yenyika aisa muhomwe mavo, votora zvinhu zvenyika vozviita zvekumba kwake. Mafandi ari kubva kune dzimwe nyika zvichinzi zvibetsere vanhu vari kuzvitora vozvibetsera iwo. Hai zvakuda nyika zvauratidza mwari izvi. Mwari ngavapindire muZimbabwe tatambura. ZANU-PF must go.
Makadi vana vemuZimbabwe panyaya yeecocash tisanzvenga nekuwanda nerere mumaruwa kuti chinorasikirwa hatina kurasikirwa isu nemhaka yekuti nyaya yekokeshi yanga yakutonetsa muzvitoro umu pachinzvimbo chekutenga tichikoshesa mari yedu kuti inoshanda ekokeshi yanga yakutoresa pasi petsoka zviya zvokuti kana chinhu chaita $50 nemari yemukekeshi wainzi $100 saka zvanga zvakureva kuti yava mhosva kune vana muzvina bhizinesi saka ini ndinoti hurumende yaita zvakanaka hatingati hurumende yakanganisa nemhaka yekuti dzimwe nzira ndedzekuti sunungurawo chivo ekokeshi wacho nei vaizviregera zvichiitika kune tumatakishopu temaekokeshi iti ivo varipo kureva kuti tumwe twacho tanga tiri tavo ivo veekokeshi kunyange zvazvo zvimwe zvacho zvanga zviri zvisiri zvavo kusei kare kare vaiita zvinhu zviri pamutemo vaitevedza kuti kana vakatumirwa mari yako iri $20 waipiwa saizvozvo kuzvakazochinja papi kuti zvisiyane kuti wakatumirwa $20 unozoitora yapa 10 imwe 10 yayavo izvozvo veikokeshi vakakanganisa kuti vasatarisa vanhu vavo vakapa malaisensi yekuti vaite kuchinjanisa mari vachipa vanhu mari saka ndinoti hurumende yaita zvakanaka ngaizvibvise zvemaikokeshi izvo titore mari yedu kumabhanga chaiko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewww voa shona.com kana pafacebook page yedu yevoa Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 muamerica vari kuwanda zuva nezuva zvikuru mumatunhu ari kumadokero nekuchamhembe kweamerica izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuzarura mamwe mabhizimisi mumatunhu aya pamwe chete nekusakurudzira vanhu kuti vashandise zvokudzivirira kana kuti mamask mamwe ematunhu aya ava kutangidza kuvhara nzvimbo dzemabhizimisi dzaakange amboti dzizarurwe dr frank guni vanoti center for disease control and prevention inoti kana zvinhu zvikaramba zvakadai america inogona kuve nevanhu vanoita mamiriyoni makumi matatu 30 million vane chirwere ichi pakupera kwegore rino
maonero atava kuita muno muamerica tirikuona kuti tapinda musecond phase yecovid-19 infection zvinotaura kuti first phase ndo patakatanga kuziva kuti tine dambudziko hurumende yenyika yese ikavhara zvese nehurumende dzematunhu zvikavhara nzvimbo dzakawanda zvakabatsira kuti vanhu vasaramba vachitapurirana asi nekuvhurwa kwakaitwa mabhizinesi nehurumende dzematunhu zvaakureva kuti vanhu vazhinji vaakudzokera kumabasa zvinoreva kuti vanhu vazhinji vaakuramba vachisangana izvozvo ndo zvakonzera kuti titange kuona zvekare uwandu hwevanhu vakuparadzira utachiona huchiwanda zvikanyanya zvikuru kwazvo uyewo tiri kuonawo zvakare kuti vanhu vanga vachifungidzirwa kuti ndo vakasimba vechidiki vanosvika kumakore anosvika 28 tichidzikira pasi taakuona kuti vazhinji vavo vari kurwara zvikuru kwazvo nechirwere ichochi ndo vazhinji vakatakura utachiona hwecovid-19
izvi zviri kuitika mumatunhu ose emuamerica here
kune states, ma southern states, tichi zokera kana kusuka kunana California na kunana Florida huko. Kunyanyanya nedunure Texas. Iko kuku wandu wevanu vari kutapurira na utachiona wawandisa zvinochisa zvekuti kwakuda kuti kutombovharwa zvakare kuitira kuti tidzikamise kupararira kweutachiona uhu.
Chave kubuda chii chamava kuona?
Ndingati nini chinhu chikuru chataakuona ndechekuti zvataifungidzira kuti ndihwo wandu wevanhu vane utachiona. Taakuona kuti handizvo vanhu vane utachiona vakawandisa zvikuru kwazvo. Pari zvino bazi reCDC rinoona nezvekukontrolwa kwekuparadzira kwezvirwere riri kuti iro rinofungira kuti vanhu vane utachiona muno muAmerica vanopfuura 20 million. Kureva kuti pamunhu wega wega akatestwa akanzi ane utachiona panofungidzirwa kuti pane gumi vasingazikanwe.
Dambudziko riripo nderei sezvo mamiriro ezvinhu achiramba achipa?
America ine dambudziko rekuti tiri kutadza kutesta vanhu. Vanhu vari kutestwa kana kuti vari kuongororwa kuti vane utachiona weCOVID-19 here. Vanhu vanenge vatorwara kana kuti vanenge vaine zviratidzo kana tatinoti signs and symptoms. Kana usina symptom hauna mukana wekuti unotestwa kuti uonekwe kuti une utachiona here. Izvozvo zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vasiri kurwara, hatingati macarriers, kana kuti vanhu vari vatingati muchirungu vari asymptomatic, kutaura kuti havana zvinoratidza kuti vari kurwara, vakawandisa chaizvo vari kungofamba zvavo vachiparadzira utachionawo. Kunyanyaya vanhu kana vasingarwari havasi kutevedzera zviri kutaurwa kunzi fambai makapfeka zvokuzvivhara kumeso kuzvidzivirira imimi nokudzivirira vamwe. Saka nokuvhurwa kwaita mabhizinesi vanhu vakupinda muzvitoro, vanhu vakuenda kumahombekedzo kwemakungwa kwavanonotuhwina. Taakuona kwakawanda kwavhurwa, zvinoreva kuti vanhu vakusangana. Zvino vari kufamba vaya vakangotakura utachiona makiriyazo vasiri kurwara vari asymptomatic vari kufema mweya une COVID-19 wakufemwa nevamwe vanhu vese vese, zvakureva kuti vana vadiki, vanhu vakuru vakurwara. Tiri kuona kuti matunhu mazhinji chaizvo ari kuona huwandu hwevanhu vakatakura utachiona huchikwira. Zvaakutyisa chaizvo zvokuti tikaramba tichienda mberi tinotarisira kuti mumwedzi miviri inotevera tinogona kunge tarasirwa nevanhu vanopfuura 200,000 vanenge vafa nekuda kwechirwere ichochichi. Uye vanenge vakatakura utachiona vanogona kutozosvikana, tikatarisa neongororo yeCDC vanogona kunge vakutosvika ma30 miriyoni pakupera kwegore rino. Zvinoreva kuti America ine dambudziko guru kwazvo.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Kanonakidza zvikuru kanobva kumushakabvu John Shibadura mudiwa wa Janet. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe vave mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe 567. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika zvinokurudzira kuti bato reMDC ribatane kana zvichida kukunda ZANU PF. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru, apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.